manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu emamiriyoni emabond notes. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko ari kusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mari iri kushaikwa munyika nepamusana pekuti haisi kuendeswa kumabhanga uye mari iri kuburitswawo munyika nenzira dzisiridzo. Banga iri ratiwo rine urongwa hwekuti pave nemamwe mabond notes anosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora. Mutore redu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwekushandiswa kwemari munyika muHarare nhasi kana kuti monetary policy statement, governor weRBZ vaJohn Mangunjwa vati bhanga ravo richasimbaradza nyaya yekuti nyika iwane mari yekunze yakawanda kuburikidza nekutengesa zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum.
Chikuru chihombe dzatava nhasi chekuti foreign currency inofanira kunzi tichwage nemasomatsuku kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Foreign currency inobva kupi? Inobva ku gold, inobva kutobacco, cotton neplatinum nezvakadaro zvese. Ndipo vanhu vose vemabusinessmen vese vagoshanda kuwanza foreign currency kuti nyika ibudirire zvakanaka.
Vamangunjwa vati dambudziko rekushaikwa kwemari mumabhanga riri kukonzerwa nevemabhizimusi vavanoti havasi kuisa mari kumabhanga zviri kukonzera kuti veruzhinji vaswere vari mumitsetse yemumabhanga vachitsvaga mari.
Tati mutemo unoti izvo mari yose inofanira kuenda mumabhank. Uchinge watengesa zvinhu zvako secompany sebusinessman unofanira kubhenga mari yako iri access to your float mose mari mubhank kuita kuti mari isirculate musystem. Iko zvino pane zvino mari yedu haisi kuita circulate as we want as a central bank as we is required by throughout the whole world. Mari isinofanira kusuma bank.
Asi mumwe muzvinabhizimusi ane chitoro chinotengesa zvekudya chiri pakati pedhorobha vaHebert Saurombe vati vemabhizimusi vazhinji vari kuzotadza kuwana mari kumabhanga kana vachinge vaiendesako zvave kupa kuti vachengete mari yavo pasi pepiro.
Isu vemabhizimisi hatisikuendesa mari kumabhanga nekuti ukaendesa mari yako kumabhanga kuti uzonoiwana paunenge wauda unohodha kana unotenga kunze iri kunonoka kunoswerera wakamira mumitsetse pamabhengi nguva ichifamba. Uyezve chimwe chiri kuti tisaendese mari mumabhengi uri kuti ukatransfera mari yako uchibva kune rimwe bhengi richienda rimwe bhengi iri kutora mazuva akanyanyisa izvo zvinova zvinokanganisa mabhizimisi edu. So tiri kugara nemari dzedu mudzimba nekuti kuti usazowasangana nematambudziko ari kuitika kumabhengi.
Vamangunjwa vazivisawo kuti kutanga kwemwedzi unouya vachaparura homwe yavari kudaidza kuti savings bond ichange ichiita kuti munhu anenge aisa mari yake awane interest yezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% sedanho rekuedza kuti mari yekunze ipinde munyika. Vamangunjwa vatiwo RBZ yatora danho rekuwedzera mari yembasera yanga ichipiwa vanhu vanenge vatumirwa mari kubva kunze ichipinda nemumabhanga kubva pazvikamu zvitatu kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vamangunjwa varatidzawo kushushikana zvikuru nekuburitswa kwemabond notes kunze kwenyika. Vashiti veruzhinji vari kusara vasina mari yekushandisa sezvo vashiti pane vanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo. Vamangunjwa vati mari zhinji haisi mumabhanga asi kuti iri kumisika mutema pamwe nevanoita mabasa emaoko avo vavanoti havasi kuendesawo mari kumabhanga. Vati vachatsvaga nzira dzokuti vanoita mabasa emaoko vakwanisewo kuendesa mari kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chiri kuenderera mberi muHarare, hurumende ichikurudzirwa kuti ipedze dambudziko rekubiwa kwepfungwa dzevanyori vemabhuku, kupedza uori munyaya dzekutengesa mabhuku zvisiri pamutemo, kuitira kuti mabhuku abhadhare vose vane chekuita nekunyorwa, kudhindwa pamwe nekutengeswa kwavo. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanyori vanodhinda vanotengesa mabhuku pamwe nevadzidzisi vari kuirana kuti hurumende haina kupedza dambudziko rekudhindiswa nekutengeswa kwemabhuku zvisiri pamutemo. Munyora nemukurumbira Musaemorezimunya anoti uhuru hwakanyanyisa munyika zvekuti mapurisa nevezvematongerwo enyika vanodhindisa mabhuku zvisiri pamutemo. Zimunya anoti vanhu vanoonekwa vachitengesa mabhuku zvisiri pamutemo vanenge vatumwa nevakuru vemapurisa nekumapazi ehurumende.
Ndosaka zvakanzi iwe usadini usadene kana uri munyori ukashunguruzwa waona bhuku rako mumugwagwa usavadene vanhu vaivaya, nokuti unozoona mumakwenzi umu kana kuti makona mumabhilding munobuda mandimba ndimba unokanganisiwa chose. Mufunge zvikaonekwa kuti vamwe vanobva kumaministri, vamwe vanotori mashefu mumabato emusangano, vanowana kuti pane mukana wokuita mari nekuba mabhuku avaridzi vachifotokopa vachiprinta vainda vachitengesa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF vaBlasio Tafirei vanoti tsvakiridzo yavakaita inoratidza kuti mapurisa nevezvematongerwo enyika ndivo vevamwe vari kuita basa rekudhindisa mabhuku zvisiri pamutemo.
Apa panoda political will ivanen for some temo kuti chotengeswa mustreet ndechipi chisingatengeswi mustreet ndechipi. Tine lawlessness ndo yave nhamo yedu. Tine vanhu vari kuwana maresources mamaterials anenge abiwa handiti zvikuru magovernment employees vari kuba bond paper regovernment, voba photocopy yegovernment, voba ink yegovernment, voba time yegovernment nemaparathetos vofotokopa bhuku. Saka roita mari ibhuku iroro, haana kumboita cost munhu uyu.
Zimunya anoti zvikoro ndizvo zviri pamberi mukutyora mutemo wekudhindiswa mabhuku zvisiri pamutemo.
Minista akafamba mumugwagwa asi aine maziso masvinu anozviona asi akanzi toita sei kuno, vanotumira mawarning kuzvikoro, maheadmaster vari kungofotokopa, vari kutengesa futi vapedza kufotokopa, hanzi tinoda kuti mari yedu yekufotokopa idzoke.
Vatafirei vanoti kunyange vakaendesa vanhu vakawanda kumatare edzimhosva nemari inosvika zviuru makumi manomwe nezvishanu, hapana chakabuda kumatare sezvo vachinzi vabhadhare mari yefaindi inosvika madhora makumi maviri chete. Vachivhura musika wemabhuku nhasi, gurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanoti vemuzvikoro vanofanirwa kushanda vasingatyore mutemo wemabhuku.
Dzidzisi vakuru nevashandi vanoshanda muzvikoro vachiita basa rokutenga material yokupa vana kuti vange vachishanda nayo, zvinokosha kuti vashande nezvunhu zviri pamurau. Katiwo zvakare dzidziso yokuti zvunhu zvinowanikwa mukoto zvisi pamurau.
Vanotengesa mabhuku vanoti mabhuku ava haasi kutengwa sezvo vakawanda vave kutenga mabhuku pamikoto. Musika wemabhuku wavhurwa kuruzhinji rwevanhu nhasi uye uchange wakavhurwa kusvika nemugovera. Mangwana rinenge riri zuva rekuratidza mabhuku kuvanhu uye kusangana kwevaverengi vemabhuku nevanyori. Gore rino musika wemabhuku uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Making the Book Pay. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vatatu vekuBritain vanozvidaidza kuti Three Musketeers nhasi vawanikwa vaine mhosva yekuronga kuita zvougandanga vachirwisa mapurisa emunyika iyi. Dare redzimhosva remuLondon rawana Nawid Ali ane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa, Kobeib Hussein ane makore makumi maviri nemashanu naMohiba Rahman ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vaine mhosva yekugadzirira kuita zveugandanga mushure mekutonga kwavo uko kwaimboitwa muchiwande pane dzimwe nguva. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi nezvebhiri remutemo uri kurongwa kudzikwa uyo uchaderedza uwandu hwevanhu vanopinda vachizogara munyika iyi zviri pamutemo. Mukutanga kwegore rino, masenata maviri anoti vaTom Cotton navaDavid Perdue vakaparura mutemo unogona kudimbura uwandu hwevanhu vanopinda vachigara kubva pamamiriyoni mamwe chete kuenda pamazana mashanu ezviuru pagore roga roga. Bato reANC muSouth Africa rinonzi riri kuronga kuti padzikwe mutemo unoderedza uwandu hwevanhu vekunze vanenge vachishanda munyika iyi. Vachitaura nevatori venhau nemusi wemuvhuro, munyori mukuru webato reANC vaGwede Mantashe vanonzi vakati bato ravo rakabuda nechisungo chekuti zvarwa zvemuSouth Africa hazvingarambi zvichitorerwa mabasa nezvekunze. Bato iri rinonzi richazeya zvakare nyaya yekutorwa kwemabasa nevekunze iyi kumusangano waro mukuru uchaitwa muna zvita gore rino, uko kunotarisirwa kuti urongwa hwekuti pave nemutemo wakadai hunogona kupasiswa zvisina dambudziko. Kana mutemo uyu ukabudirira, zvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvinogona kurasikirwa nemabasa zvikuru mumakambani anoita zvekuvaka, zvekubika, zvekudya pamwe nemumapurazi. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, vanoti havazivi kuti chiri kukurudzirwa neANC chitsva chii apa, sezvo pagara paina mutemo nechekare wekuti makambani anosungirwa kupinza vekunze vangani mabasa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Zimbudzana pamusoro penyaya iyi.
Urongwa uhwu hationi chitsva pahuri. Mutemo wemuno wagara uchiti makambani emuno anofanira kutora vashandi vanoita ivo 60%. Kureva kuti pagumi rega rega panofanira kubuda vatanhatu vanova zvizvarwa zvemuno muSouth Africa. Mutemo wagara uriko. Saka hatizivi kuti kana vava kuda kuti kota vari kuda kuwedzera kuti vaite vangani, vaite gumi here pagumi, hatinyatsonzwisisa ipopo, asi mutemo wanga wagara uripo. Uyezve semaonero andinoita ini, kunge kubatira pabazi rakadetepa remupangara munzira kuyera murwizi. Hurumende yeANC ine matambudziko aya yakatarisa nawo akawanda. Saka kazhinji kacho kana munhu uchinge wakuita kakukundikana, unowanzomhanyira kukavira nyoka mhenyu kune uyo waunenge uchiona kuti ndiye anenge akaita usakasaka undendemba. Ndiye waunopa mhosva kuitira kuti vanhu vagozoti haa, mhosva hizi yako iwe mhosva ndeyani, ndiye ndinga asina chaanotombozivawo.
Asi tinonzwa kuti bato iri riri kukurudzira danho iri nenyaya yekuti vari kuti maguta zvikuru muJohannesburg matorwa nevauyi. Zvingava zvinhu zvingange zvashanduka here kubva pane zvamuri kutaura kuti mutemo wagara uripo?
Kana vachiti vatorwa nevauyi vanhu vanorevei, nekuti tikatarisa kana iyo census yacho yakaitwa makore adarika mashoma shomai, inotaza kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika havapfuuri 10% yezvizvarwa zvemuno. Kureva kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hongu vakawanda asi havana kuwandisa semafungidzirwo anofungidzirwa nehurumende. Pasizve iyo ANC kana ichitaura kuti vanhu vari kutora zvivakwa muJoburg, zvivakwa zvacho zvinombotorwa seiko? Iye zvino isu pano tinogara mumba yatinogara, munhu hongwere kana auya osvikopinda mumba yomomo oti maamangu, pane zvinenge zvaitika. Mabuildings aya anenge ari abandoned asina anogaramo, akangogara. Vanhu voti izvo isu tiri kurara pazve apa tichirohwa nechando tichiyaiwa nemvura kuti kanogara zvedu apa pakanaka, woenda avo unogara wopiwa mhosva. Mhosva ndeyeivo varidzi vemabuilding vari kuregera mabuilding avo akangodaro asina kuokukaya opezera aatorwa nevanotora avo.
Kwaiwo makambani emusouth africa ari kuteerawo here iwo mutemo wekota system iwe?
Iye zvino izvi zvaakutoita zvichioma kuti makambani atore vanhu vasiri masouth africans, nekuti kana munhu asina mapepers vazhinji vanoda kuti munhu atambirire mari mumabhengi. Mabhengi acho kuti uvhire bhengi akaunti haukwanisi kana usina kunge une mapepa. Saka makambanizi mazhinji ari kuzviteedzera izvozvo zvekuteedzera kota system. Pandaverenga ripoti vari kutaura kuti maresitorendi vari kusevhwa nemaforeinas, asi ini handioni chinotadzisa masouth africans kuenda kumaresitorendi vachinotsvaga mabasa. Icho chinoita kuti varidzi nevemakambani nevemaresitorendi ivavo vatange kupa munhu wekune imwe nyika preference vachisiya mwana womuno musouth africa chi. Ichocho ndo chinoda kunanzvererwa neANC.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muPretoria, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muchirongwa cheMandela Washington Fellowship zvave kudzokera kumusha mushure mekupedza zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana muno muAmerica. Nhasi taita rombo rakanaka muno mastudios edu, tatsikwa nevamwe vanga vari muchirongwa ichochi, Dr. Edgar Munatsi, vanovaiwo mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association. Tinokutambira nemufaro, mukoma Edgar.
Tinotenda.
Tinawo zvakare mukoma Obed Masaraure, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. VaMasaraure, makadi?
Tiripo makadi mukoma Zulu, wakwazoi vatereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Regai tange nemi, Dr. Munatsi. Chirongwa chakusvika kwamvura yacheka makumbo. Mukatudzwa kuti zvii zvamakadzidza zvamunodawo kuti kana madzokera kumusha uku munonogoverana nevamwe?
Ndingati ini ndanga ndichidzidza nezvekutangwa kwemabhizimisi kwandanga ndiri kunonzi kuUniversity of Iowa. And takadzidza zvinhu zvakawanda zvinoita kuti mabhizimisi emuno muAmerica abudirire, zvatisiri kuita kumusha. Saka ndinovimba kuti zvese zvatakadzidza izvi tichakwanisa kunobatana nevamwe vechidiki vezera redu, tichigara pasi tichiti izvi ndo zvatakaona zvinoitwawo nevamwe, kuti mabhizinisi avo abudirire nekuti nyika yavo ienderere mberi. Uyezve vatakasangana navo kuno tacharamba tichitaura navo tichipanana mazano kuti izvi ndo zvatikuda kuti tiite, tibatsirewo kuti mabhizimisi ekumusha kwedu abudirire, vana vedu venyika yeZimbabwe vagobudirira.
Touya kwamuri vamasarauri, tobvunza mubvunzo mumwe chete, manga muchiiteiwo uye zvii zvamadzidzo?
Ndinotenda ndaa tichinyanyotarisa nyaya yedzidzo, ndo yandaa tichinyanyotarisa nezvayo. Takanyanyodzidza zvakawanda panyaya yemaumbiro edzidzo, tichitarisa nyaya yeupfumi hungaiswe kudzidzo nekuti upfumi hwacho hungawanikwe sei. Tikadzidza zvakanyanya panyaya yekuumba karikulamu kuti makarikulamu angagadzirwe sei achienderana nezvinodiwa munzvimbo imomo. Tikadzidzawo zvakawanda nenyaya yekuti kana mane zvinoda kudzidziswa zvingapiwe sei kuvanhu, munga yatingati method of instruction, vana vangapiwe sei kuti vakwanise kunge vachizvibata zvakanyanyisa. Kasvikazve pakudzidza zvakanyanyisa panyayawo yatingati culture yemuAmerica, tichitarisa nenyaya yedzidzo nemaumbiro avanoita upfumi hwavo.
Dr. Munatsi, vamwe vangada kuziva kuti Dr. Munatsi ndichiremba vataura nyaya apa yekuti vanga vakuita zvemabhizimisi, zviri kufamba sei?
Pakuita kwechirongwa ichi vanenge vachidzidza zvavo zvemabhizimisi, asi tinopuwa mukana wekuti tifambe tichionawo dzimwe nzvimbo dzatinofunga kuti zvinokwanisa kubatsira vana. Saka even kuzvipatara chaiko ini ndaifarirawo kuenda ikoko nekuti ndiro basa rangu randinoita. Takafambawo tikaonawo kuti hurumende yemuno inobatsira sei zvizvarwa zvayo pakuti vakanaenda kuchipatara vanowana zvinhu zvinodiwa zvese zviriko, vachiwanawo machiremba ariko, machiremba anomufaro anokwanisa kubatsira va varwere. Saka takaona zvinhu zvakawanda. Takafunda zvakawanda zvekuti tinovimba kuti fundo yatakawana kuno ichabatsirawo kuti tikwanise kuita kuti isusu hurumende yeduwo tivataurire kuti izvi ndizvo zvatinoona zvinoshandiswa nevamwe zvinoitwa kuti vana venyika yedu vawane rubatsiro muzvipatara.
Todzoka kwamuri vamasaraure, vamwe vanoti zvirongwa zvakadai kana zvangopera zvapera. Hapana chinozoitika chinooneka. Imi muri kuronga kuita sei kuti mudzidzisanewo nevamwe pane zvamadzidza zvacho kana madzokera kumusha?
Tine urongwa hwakasimba hunosanganisira kubatana nevamwe vari kuno vatakatonyorerana navo zvibvumirano zvemushandira pamwe chete vakawanda vari muno muAmerica. Tine urongwa hwekutotanga pamwe chete navo kunodzidzisa zvose zvandakadzidza pamavhiki matanhatu apfuura, tichidzidzisa vamwe vandinoshanda navo maticha 35,000 atinomirira atinoshanda navo, tichizoti vazotorwa izvozvo vachinoshea nevamwe vavo. Tine basa rakawanda ratatomirira. Ndinofara tatogadzira urongwa hwatanyora pasi, yandingati inove action plan yatagadzira tichibatsirwa nemamendo atatinawo kuno yekuti utungamiriri hwatichazonopa pamakore mashanu anotevera uchange wakamira sei.
Todzoka kwamuri Dr. Munatsi, pane urongwa here wekuti munge muchitaurawo nevamwe vari muhurumende kuti izvi ndo zvandenge ndadzidza Zimbabwe ingabatsirikanawo pakuti tisingatarise chete kudyidzana kwamunozoita nevamwe vatingati vamunoshanda nawo kwoiyo hurumende yacho? Pane zvimwe zvamungade kuzogoverana nawo?
Urongwa hutoripo hwehurumende. Izvozvi ndiri kuno ndakasangana nevamwewo vaiita zvekurapwa kwevana vanozvarwa vakaremara makumbo anonzi club foot. Tikatonyorera kumusha ndikatotaura nevari muhurumende kuti urongwahwo urongwa hwakanaka ende vari kuno vanogona kutipawo zvinhu izvi kuti batsire vana vedu. Saka urongwa huripo, tichataura zvakawanda zvimwe zvatakadzidza kuno zvatoda kuti hurumende yedu izive kuti ndizvo zviri kuitwawo nevamwe. Tinoona kuti zvese zvimwe zvacho hazvigoni kushanda hazvo kwatiri, asi tichasarudzawo zvatinoona kuti zvinoita kuti isu sevana veZimbabwe tikazvishandisa tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasaraure naDr. Munatsi nekuti tsika pano pamastudio zedu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zvakakosha kuti mapato anopikisa awane nzira dzekushanda nevamwe vasati vapinda mubatanidzwa uri kuumbwa vakaita saMai Joyce Mujuru, uye vamwe vari kuda kukukidza vakazvimirira vanosanganisira Muzvare Fadzai Mahere naMuzvare Vimba Ishe Musvaburi. Vabiti vati izvi zvikasaitika zvinonetsa kukunda bato reZANU-PF musarudzo. Vatiwo sezvo zvimwe zvigaro zvichiwanikwa neuwandu hwemavhoti kana kuti proportional representation, vari kupinda musarudzo vakazvimirira voga vanogona kupa kuti zvigaro zvivanopikisa zviite zvishoma zvikuru muSenate. Nemusi wemugovera mapato manomwe kusanganisira MDCT, MDC inotungamirwa navawash mencube, PDP, Transform Zimbabwe nemamwe vari kutarisirwa kuudza nyika yeZimbabwe kuZimbabwe Grounds muHarare kuti vave kuzoita mushandira pamwe wekukwikidza musarudzo vakabatana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vabiti.
Zinera yakaforma a subcommittee on macoalition talks. As you know, Zinera is an alliance for electoral reform, Zimbabwe national reform agenda. Saka yakaforma a subcommittee inocheiwa na Brigadier Mutambara, Comrade Dragon Patiri Pakashata, na President Dzikiti Vedare. Vari kuita oversee ma talks ekuti mapolitical parties aya abatane. But kune madiscussions wo ari kuitika akangoti one day, mamwe anana Mai Mujuru, mamwe anana Vatsvangirai. Kuona kwedu isusu zvakakosha kuti mapolitical parties ari muZinera ese dai abatana. Saka tiri kutarisira kuti Vatsvangirai, vaMai Mujuru, vaDumiso Dabengwa, vaWash Mencube, vaLove More Maduku, vaSimba Makoni, vaDzikiti, vaMbira, nesu vePDP, nevamwe vanosanganisira naJacob Ngaribvume, naivo veZimfest, NPP, dai zvangoti tibatane. Because mukatarisa history inini, you will see kuti paise pakaitwa democratic change muAfrica, change inouya isina kuu, yakatouya maopposition political parties abatana aita form a grand coalition. So ndokudzorerai kugore ra 2002 pakaitwa alliance as national rainbow coalition yakatungamirwa na President Mwai Kibaki, yakakwanisa kudefeata chigananda chiye chaitwa Daniel Arap Moi. ndokudzorera zvakare gore 1991 pakadifitwa UNIP yekuZambia ya President Kenneth Kaunda. Maopposition ese akaungana mumusangano wainzi MMD, Movement for Multi-Party Democracy, waitungamirwa navachiluba. MMD was actually a coalition of parties.
Asi tiri kunzwa kuti pane mapato manomwe chete anenge afambira mberi nendima. Pachine nguva here yekuti vamwe vacho vasipo pari zvino vakwanise kunge vachitaurirana nemi?
Nguva iripo mukoma, nguva iyo tofanira kutoitsvaga. Ndodzoka futi zvakare kuelection yeKenya ye2002. NACI yakafomwa in August of 2002. Election ichiitwa muna December of 2002.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP Vatendai Biti vari parunare muHarare. Mauto anonzi akaonekwa nezuro achirova mapurisa eZimbabwe Republic Police. Kurwisana uku kunonzi kwakatanga apo mumwe mupurisa akakanda maspikes pasi pemota yemasoja, zvinova zvakatsamwisa masoja akabva atanga kufamba achirova mapurisa uye vachirwisana nevanhu muna First Street muHarare. Zviri kunzi kurwisana uku kwakasiya mapurisa matanhatu akuvadzwa zvekuendeswa kuchipatara. Nyaya iyi inonziwo yakurukurwa mudare reparamende nhasi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Tabita Kumalo nengo yeparamende inomirira Bulawayo East.
Tabvunza minista Sekeramai kuti chii chaitika, uyewo zvorei kuti mapurisa anobva mabhareki opinda mukati mevanhu otanga kurova vanhu vasina mhosva, vasiri ivo vakakanda maspikes vachirova nemapurisa. Minista atiudza kuti iye ada kuongorora nyaya yacho, angasati ainzwisisa mushe akaongorora, achauya neufakazi kuparamende yatinoti ministerial statement kuti atiudze kuti chii chakaitika, uyewo guru ministri yake ichaitei kuti zvinhu zvakadaro zvisadzokorora.
Saka nhasi muparamende mataura nenyaya iyi masiyira pakuti kudii?
Tasiyira pekuti minista ati iye ada kuti anoongorora, anozodzoka muparamende neministerial statement achitiudza kuti chii chakaitika, kupi, rini, nani, ndiani arovani, zvese izvozvo. Saka ndivo zvatakamira, asi taedza kuti bongo ministerial statement tukiona, asi mapepa nawo aburitsa mashoko iwawo zvichireva kuti ichokwadi. Akati akatsika-tsika akati hongo azvinzwa mapepa but anofanira kutanga aongorora.
Saka muparamende imomo hapana zvimwe zvamamboudzwa here pamusoro penyaya iyi kunze kwokuti vachadzoka vozokutaurira zvakakwana?
Aiwa, tamboedza chaizvo kupusha, tikamboedza kudini haatsika madziro ende angachindandama semunhu wokuti haasi kuda kutaura nyaya yacho. Chokwadi chiripo ndechekuti chokwadi vanochiziva, asi vari kuedza kuti vabike nyaya yacho kuitira kuti painozosvika kuparamende inenge dhatsi rinenge rasekla. Saka inenge isiri nyaya isisina basa.
Pamaendanyi kubasa nhasi muguta mamakanyararamo kupfuura zvane zuro?
Aiwa, nhasi makanyarara ati asi tanga takutoona mifananidzo yevanhu vaizvifambira varohwa. Saka ndiwo pane nyunyuto yedu kuti sezvo kwavarohwa vanhu vangachizvifambira zvorevei izvozvo.
Muzvare Tabita Kumalo vanomirira Bulawayo East mudare reparamende vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, Premier Soccer League yapa mutongo wayo pamutambo weDynamos nechapungu uyo wakagumira panzira nemhaka yekudonha kwakaita gedhe. Dynamos yainge yakatungamira 4-0 uye mutambo uyu wanzi utangire pawakasiyirwa. Mune mumwe mutambo wenhabvu watambwa nhasi, Caps United yarwa 3-1 neChicken Inn. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, nasi tiri kutarisa mitemo inobata vekunze iri kuda kudzikwa muSouth Africa nemuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu ema milioni ema bond notes kuedza kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko arikusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Tabva tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekwa ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.